inindi ni marvelous mshanganya huye ndichuti hei no misoroye na udzeduza nasi muvuro gumiguru 15 2018. Vamwe vanhu vochema chema nekuenda kunorapwa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga uye gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo kusouth africa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. ZCTU yokurudzira vashandirwi kuti vape vashandi mari dziri madhora ekuamerica nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika dzezveupfumi. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vokurudzira kuti padzikwe mutemo wekuti vananyamukuta vanotadza basa zvinozopa kuti madzimai afe pakusununguka varangwe zvakaomarara. Mumwe mwana ane makore mashanu ohwina mubayiro mukuru mumakwikwi ATM Bonanza. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai ari kumaruwa kana kuti International Day of Rural Women. Chikwata cheZimbabwe chosumudza mukombe weRugby 7s. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvenyika zvopa kuti vamwe vakuru venyika vanorapwa kuSouth Africa nedzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yevoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.